Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, August 19th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are talking about the continued intra-party fights in the ruling ZANU-PF party.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk, as usual, goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
Well, I don't want to respond to them, but not news broadcasters or in the newspaper. I want to discuss my response to him with him, because he's a very junior member of the party, and I'm not going to sink down to his level by responding to him publicly.
Tine nzira dzokugadzira zvingambiri zvinoitika musangano. Ungaogadzirana makobvu kana matete, asi isu tine nzira dzedu dzogadzirisa zvinhu. Saka hatifani kunetsa nazvo izvozvo. Hatigadziri nyaya dzedu mumhepo sezvatiri kuita kuzotaura nemu. Zvinogadzirwa nomusangano. Musangano unogara pasi wogadzira kuti zvinhu zvakaitika ndezvipi, zvinofambiswa sei.
Ngibonengani ukulwisana lokhu kuzagcina kuvanga ukuthi izanu iqamuke phakathi. Kwesinye isikhathi kungekela ukusetshenzwa kahle. Singazi ukuthi imizamo eyenziwa unkosikazi kaMgabe umama uGrace iza kangakanani ukuthi bakwanise ukwenza ukuthi kungabi nokuxabana okukhulu phakathi kwabantu bezanu siya phambili.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about factionalism in the ruling ZANU-PF party.
Jostling for positions in ZANU-PF has started ahead of the elective party congress in December. The friction has spilled into the public arena, with party big wigs now openly toting barbs and juniors engaging in physical fights.
Some ZANU-PF big wigs are claiming that the nomination and impending appointment of the First Lady, Amai Grace Mugabe, as the women's boss will quell factionalism. But others are saying this is actually going to cause more friction in the ruling party.
What do you think about this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp, and our number is 1-202-465-0318. Ye, kungaku njalo kefoit.
Onguka Gibbs nasi, tula uti tinge tichi endramberi, tichi tarisa iyo nyaya yeku netsana, yekurugitika mu ZANU-PF, takanzwa mtezeri wegurukota, runona nezo kujitza nane zimwenyika va Chris Muchangwa. Pa kupera kwevhika apa vachikandira na makobvu nematete nevamwe mubato mushure mekunge vati ivo mutedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru, nyaya yekuti vakadonedza chikopokopo munguva yehondo muna 1974 yanga isiri nyaya yechokwadi, vachitaurawo kuti Amai Mujuru anofanira kubuda pachena kuti vari kutsigira Amai Mugabe avo vakutora chigaro chekuva mutungamiri wesangano reWomen's League, ndo kunge zvatambirwa ne Congress yebato iri kuitwa munazvita. Uyewo pane kunetsana kwakanyanya-nyanya kunana kwekwe uko. Vamwe vakatomborovana ikoko kune nyaya idzodzi dzezvikwata zviri zviri kunzi chimwe chiri kutungamirwa naivo Amai Mujuru, chimwe chichinzi chiri kutungamirwa negurukota rinoona nezvemitemo va Emerson Mnangagwa, asi vavira vanoti aiwa havana zvikwata zvavanotungamira. Gibbs.
Zuruka ndaba njengoba uBlessing akhuluma sebe ludaba siyalonda lololu ole ZANU-PF ukuthi kulokulwisana kumangalisayo phakathi kwebandla leli. Siyabona ke Blessing ukuthi umsekeli kamongameli uJoyce Mjuru kuthiwa nguye phela okhokhela elinye iqembu nalabo angazani balwisana nalelo elithiwa likhokhelwa ngu-Emerson uMnangagwa. Kodwa ke ababili laba bayakuphika lokhu ukuthi hayi bona bakho phakathi. Kodwa ukuxozela lokho sokukhona ke Blessing nxa usukhangele kuthiwa ke unkosikazi Grace Mgabe ungani ukungena kwakhe khonaphana sokuthontisele sibili ukuthi abantu baxabane. So nxa usukhangele khona ngaphana ke abanye bayakhuluma njalo ukuthi okukhulunywe ke nguChris Mthangwa ukuthi Mrs. Joyce Mjuru kazanga wise indizamtshina ngesikhathi sempi ngasoqiniso. Nxa sokuvulwana amabheju kanje mfowethu kukhanya kukhona sibiloku nzima la. Omnye enxa sehlezi phezu kwagidi nxa sikhuluma kunje. So uzaphalwa sibili njengoba nje kusiya kuCongress. Siyazi iCongress le ibuya nini? NgoDisemba. Abantu ke sebengani bazi. Chao mandla phela ukuthi mina ngime ngapi. So asizwe ngozulu tuthini mfowethu.
And I think we have our first guest that is Mr. Thamsanqa Mlilo, an independent political analyst based in Johannesburg, South Africa. Mr. Mlilo, good evening.
Good evening, sir. How are you?
We are doing great and thank you so much for joining us this evening.
Gibbs,
do you have our second guest?
I think we've got Mr. Bright Matonga, who is a former Minister of Information.
Deputy Minister of Information.
Yes.
And a ZANU-PF
member, yes.
Mr. Matonga?
Yeah, it's Dr. Matonga.
Dr. Matonga, thank Dr. you Matonga. So much.
Good evening to you, yes.
Okay.
It's been a while, thank you very much.
It has been. Yes. Now, let's start with you, Dr. Matonga. We are reading in the press that all is not well in the Revolutionary Party, and some are saying if this continues after the elective Congress in December, the party might actually split.
No, I think it is wishful thinking. You know, whenever there's an election taking place, people jostle for position, people, you know, they want to their friends to be in certain positions. So it's part and parcel of democracy within ZANU-PF that whenever they, because the, all the posts will come, you know, will come to an end by the end of the year. So therefore, you have to have a new youth league, a new women's league, and a new central committee. So effectively, everyone from the president resigns. Therefore, there will be vacancies for those posts, which will then lead people to have positions in the Politburo and then eventually into government. So really, it's part and parcel of democracy. You don't see people fighting physically, but people, I would say, they're jostling to position themselves. But we can't say not all is not well. It is a very healthy party, it's a very healthy democracy, and that is allowed within the rules and regulations of ZANU-PF.
Dr. Matonga has given it a clean bill of health there, Gibbs.
Mr. Mlilo, what do you think about the conflicts in ZANU-PF?
I think the conflicts within ZANU-PF, they are part of democracy. Okay. It is very important that the vibrance of democracy is not found in silent voices. So within ZANU-PF, even the other political parties, it's very important that the activists or the politicians within those political parties must have a platform, a voice where they can amplify their issues. I think what is happening now within ZANU-PF is a result of that it is the only standing party at the moment. In the past, they had a problem to do with other political parties, which they felt threatened. Now, if you remove other political parties out of it, now within ZANU-PF itself, they are able to reflect on their own issues. They know each other, their strengths and weaknesses within the party itself or even individuals. I think, like now, they are talking about who did what during the struggle. I think it is important for Zimbabweans to understand really the other side of history. I think what they said, it is candid and frank. They are not even attacking each other. Yep. They are coming out and telling us that the ZANU-PF is not what we all knew in the past. They are also their own limitations within the Liberation Struggle. And also the other thing that if you try to analyze it, even the dissenting voices within ZANU-PF, they are also on the same platform, they are owned within ZANU-PF. I wouldn't call that it is a faction. I wouldn't say there are any factions within ZANU-PF. I would rather call them that there are some shifting alliances within ZANU-PF. Now, if you talk of a faction, they're talking about an organized grouping within a larger structure, which is dissenting. All these voices within ZANU-PF, they talk the same language. They're all loyal to the party and to their president. But what you find out that I think it is very important that everyone must have a voice within any political structure within the country.
Thank you so much, Mr. Mulilo, and do stay on the line. Regai, tutore mterere ule kutanga. Mukoma Felix Magadi.
Maswera sei.
Ai, wata, askwera maswera. Omuru kuona ose zhurukuitika mbato re ZANU-PF, bato ira tarisana ne Congress, zhurukuitika wa muna December.
Zvinhu zvinonyanya kutotyisa nekuti zvinhu izvi kana tichitaura ZANU-PF ka neMDC zvinhu zvinozobata nyika yese. Katarisa munhu anonzi Chris Mutsvangwa, inini hangu my personal opinion, I respect that man because what I believe is the only ambassador that I know has brought business from other countries to Zimbabwe when he was an ambassador to China. Akashowa kuti munhu anogona basa nemazvo. Saka kana akapa comment fanike yaakapa iyaye, inini ndakazvitora serious kuti ari kutaura chokwadi paari kutaura nyaya yamai Mujuru navamutasa, because ndichitarisa mashandiro akaita ari kuchina for 5 years ari ambassador, munhu wandotorespect. Then ndikauya kumayouth ezanupf, vanhu vari kushayiswa mukana wekusenza muzvinzvimbo, nekuti hatingoti vamugabe chete ndo vagarisa pachigaro, but maministers acho vakanga varipo kubva muna 1980 havana kupawo vanhu mukana wekuti vasenze. Saka vanhu ivavo itime bhombwe riripo, vangazvirambe zvavo, but iadvise yatotovapa kuti zvavasaita zvinhu zvekuti vazokwatisa nyika yese ivo varivo vari kurambira pazvigaro. Saka Mutsvangwa inini statement yaakapa inini I respect it, because he's got a track record in successful vaccine kwake.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mukoma Felix.
Thank you very much.
Of course, Felix is saying he supports what Deputy Foreign Affairs Minister Chris Mutsvangwa said about the Vice President Joyce Mujuru. Of course, that's his own opinion. Those who are defending Mujuru who insist that she was very senior during the Liberation War, and what is happening is just in the context of what Dr. Matonga has referred to is politics of the Congress, since people are jostling for positions. Ndodzoka kwamuri vaMatonga, ndichiti asika zvimwe zvataakuona izvi hongu ZANU-PF yagara ichiita hayo sarudzo, asi rwendo runo hamusi kuona kunge panenge panyanya kudzikiswa gejo.
Kana vanhu vachiti demokrasi kutaura zvepamwe papo, ndo zvacho zvinoitika kuti zvagara zvichingoitika makore ese, kuti kana teragara kumusangano zviya zviya vanhu vanotaurana chokwadi, hazvina basa kuti uri politibhiro richi vanhu vanotaura, vanhu vachingobuda panze vaakuti ashake hands, nekuti ndo zvinovaka musangano. Ende zvino zvaakubuda kuvanhu kuti aiwa pati yaya munoti iyaya ahiite, vanhu vanotaurana zviri pachokwadi, asi chikuru ndechekuti kana vanhu vataura chokwadi hapana anorohwa, hapana anozonzi iwe wazotaura zvakadai. Munhu wese chinofanira kuzivikanwa nevanhu vezimbabwe, kurwa hondo hakuzi kubata futi chete. Kurwa hondo pano akabikira vana Mudzibwa naChimbidwo, vana amai vakangwarwa, vanhu vese iva vaya vakarwa hondo. Saka hapana munhu mumwe chete angati inini ndini chaiye, ndini number one, ndini senior pakadai, nekuti usenior hwacho wanga usiri wega. Asi zviri kuitika izvi idzidzo kune mama political parties, kuti kana maakuita maelections haikuenda kuenda kunodzinga vamwe. Ezvezvi pati inopedzisira yaane mazita akawandisa. Vanhu ngavaite madifferences, motadza kupindirana, asi mogara pasi mosheka maoko. Nyaya yekuti kunzi munhu agara pachigaro kana kuti haana kugara pachigaro, pese mumusha vateereri, unofanira kuita vanhu vakuru vakwegura vanodzikanisa musha, sezvakafanana nemapolitical parties. Pane kuti vechidiki kazhinji tinenge tiine masimba akawanda, energy yakawandisa. Asi mumusha mukaita munhu mukuru unodzikama. Ndo zviri muzano PF. Unosambisa unyanzvi wakare nehuruku unenge uchiuya hwechidiki kuti vana ngavadzidze, ngavaite experience yakakwana, vanyatso inonzi tried and tested. Wodzikama, takapinda kotese tiri vana vadiki. Pane pamboreso ndaiya apa ndakakanganisa, asi unenge uchidzorwa nevakuru. Matongerwo enyika ari kuitwa aya, vanhu ngavanyatsoteerera vadzidze kuti kana muchiita kumasarudzo zvinofamba sei. Saka zviri kuitwa kuzano PF kutungana kwacho kwekungoti munhu anoda kuti ndoda chigaro chakadai, asi ndoda nokuvimbisa kuti patinonosvika kuCongress muchaona vanhu vachibatana maoko vachisheka mahenzi zvakaitwa kumadzimai. Kazhinji vanhu vanoshekana shekana kuti usadaro shamwari, ngatigovanei zvigaro zvakanaka pasina kunzi ichi ndechekwanhingi kana kuti chakareserverwa nhingi. Saka chidzidzo kuvanhu vakawanda kuvateereri.
Aiwa, tinotoenda Dr. Matonga, rambai zvenyu muri parunare Gibbs.
Yes, wekuweke baba mlilo ngamafichani. Okunye siza kuzwa kuyini njengoba abantu laba besilwa kangaka? Siya kuzwani futhi.
Ukulwa kwabo lokhu akungabe ngibona ifikeme ngibona kuqondile. Ngoba kuyadinga ukuthi abantu bakhulume sikwazi ukuthi akulandlu lapho kuthiwe izinto zidlule ngaso sonke isikhathi. Njalo kunceda ngakho lokho ukuthi okukhulu ukuthi ukulwa kwabo kuphathisa njani kwidemokhrasi. Ngoba abaningi abantu ningabakho kuzani uphifu. Abantu abaningi ngabantu abeZimbabwe. So kumele sikhangele ukuthi ukulwa izani uphifu izinto ezenzayo lezi ukulwa kwabo ukukhulumisana kwabo thina kuncedisa ngani ebantwini in terms of democracy. What are the benefits of that? Do we need a ZANU-PF which is fighting within itself, or we need a ZANU-PF which is stable? We have a mandate that they claim that they won our elections. At the end of the day, they want somebody who will answer their national problems, like hunger, like unemployment, improving of jobs, like equality education in the country. It's where the priority of most of the Zimbabwean is. In other words, whoever is in power, whether it's MPC, whether it's ZANU PF, kumele batshengisele abantu ngezenzo zabo abazenzele abantu abaningi. Not this, they can fight within their own political party, whatever they do. But at the end of the day, people will judge them on what they do as the government of Zimbabwe, not as the ruling party. So I'm interested in what they do as the party in power now in terms of delivery. Not in terms of stability or instability within the political party.
Yes, I was a colleague, yeah, Baba Mlilo. Oh, I catch a bump going up. Yeah, blessing.
Okay. For those of you who are just joining us, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the alleged factionalism in the ruling ZANU-PF party. And our guests this evening, we have Dr. Bright Matonga, former Deputy Information Minister. And we also have Mr. Thamsanqa Mlilo, who is a political analyst based in South Africa. And your host, yours truly, Blessing Zulu.
And Gibbs Dube. So it's Thamsanqa. Can you say Thamsanqa?
Thamsanqa?
Yeah, you call it.
Okay.
Excellent.
I'll just call him Mr. Mlilo. Otherwise, you accuse me of murdering his name. Regatende kuna Mutape. Makadi Mutape.
Hello.
Tiripo, murise Mutape.
Dunane, wadi.
Aiwa, kuno kurinani zvako. Mungo tamba here.
Basa
ndizvozvo padiki padiki tipewo pfungwa dzenyu pane nyaya iri mudariro iyi.
Nyaya iyi yasvika pakaoma. Vamatonga hapana zvaangataura, zvinhu zviri mumba mavo izvi. Havangakwanisi kuti vataure chokwadi chiripo kuti zvinhu zvasvika pakaoma. Sinzi kubva muna 1980 havasati vambosvika pachinhano chavapo izvezvizvi. Kunotaka kwacho bhozi tikaona zvinotaurwa nava Chris Muchangwa zvinhu zvakaitika 1974 tikatarisa pari zvino kwatove nemore than is about 40 years vaakuzvitaura izvozvizvi nenyaya yekuti vanhu vari kunetsana munhangirikini vari kunetsana nenyaya yezvigaro tikatarisa futi mai opa mchinguri vaka taura futi vaka simura futi zvechimba ichiti pasi nemadzimai anopisa varume mudzimba ende munhu avanga achitaura futi ndiamai mujuru nekuti zvinhu zviri pachena kuti madhireza anopiye pari zvino nasvika panguva yakaoma endi mukatarisa kuti baba ari zvino kuzosvika pane kopa congress muna december tarisai kuti vamwe vanhu vachadonha ipapao vachaitika maaccident vamwe vachangochira mudzimba kuri zvakangoitika saizvozvo zvakaita vava mujuru mazuva asoperao saka tinozviziva kuti nyaya yacho haina kumira zvakanaka vamatonga havana zvimwe zvakangataura kuti zvinhu zvakaipa kana kuta sevanofanira kuti vangogadzisisagadzisisa gozi kana vakatotaura zviripo chaizvo chaizvo zvavanenge vachitoza vatopandukawo futi navo
Dr. Matonga
Mutape masokwenya egwinyiso ndanzwa zvinoita politics kana vanhu vachikambena panotukanwa panoitwa sei vanhu vanongotaura ndizveungosvibisa nawo handi makaona even kuna naMDC paya pavanga vachikambena paya vainzwaona kutonza agumbura hakungotukana kungosvotekana asi chikuru ndechekuti patinenge titazvematarudzo paya ngatisakanganwa kuti vanhu vari kunze uku vanoda kudya ikonomi yedu inofanira kufamba zvakanaka vamwe vatiikuta tisarege kukasikira mumacongress vanhu vosiya zvokuita basa ravo vangotarisa sezvigaro saka ndo zvimwe zvatoda kuti kupati totogara tichizvitaura kutoti aiwa zvesarudzo dzinouya dzichienda ngatitarisei ikonomi yedu ngationei kuti investment maopportunities agadzirwa vanhu vedezvezvi nguva yekurima zvinhu zvapo zvakanaka macivil servants mari yauya ndo zvimwe zvatoda kuti sarudzo ichiitwa ngaparege kukanganwa kuti vanhu vakavhota wedza kuti munhu akavhotera zano pf kana mdc ipozero dzemunhu akavhotera iko zvino zano pf inotosungirwa zvakanyanya kuti igadzirise ikonomi mari ipinde muikonomi saka ipo paya patinenge titosvorana tosvorana paya inyaya dzinotaurwa idzodzedzo matongerwo enyika inyaya dzinotaurwa muparliament kuti aiwa hatifaniri kurasika gwara ratakasarudzirwa kuti for the next 5 years tigadzirisai zvinhu zvifambe hazvisi kuperera pakuti uyo akarwa hondo kana kuti rwa hondo nekuti tese hataikwanisa kurwa hondo asi vanhu vakawanda vakarwa hondo chikuru
nhare ya Dr. Matonga
batika nyaya inoitika ndeyekuti kunyange vanhu vechitukanaka vanofanira kuzosiya teukama because ipati imwe chete dene kuri kuti yanga iri zano pf nemdc unotobharurana zvekubharurana chaiko chaiko but ii pati imwe chete unofanira kutuka chizozeyapa zekugumira kuita kuti mangwana makusaka politi bhuroka mune makuzotsaka futi kusevedza nesu pamwe chete saka mafuma kufumura kwavari kuita kukandirongoti zvazvaita ndezveizvozvo
aiwa tinotenda zvikuru Mutape mashuma nekupinda muchirongwa chedu ungoti foni yava Matonga inenge yazoti kate tichaedza kuvafonera asi tinokutendai zvikuru tinotenda Gibbs
yes lo mnumzana ke unkosana eBotswana baba nkosana ungawuchona njani
ya unkosilathi unkosilathi khanye
oye unkosilathi yesembonile ye ibizo lakho ngathi lengaphalanga kuhle ye uchona njani khona lapha
yebo bang okay ya yabazi ukuthi ngingakhuluma lapha sometime about I think it's about 3-4 weeks ago sikhuluma ngeyona sengasenefili indaba yezano PF le indaba lekayishiyo ndaba entsha indaba endala yaqala kudala yaqala eTanzania kula magrupu amabili awama-trainees awezipha lezanu lawa PF yaqala kudala eZambia ngonaro befuna ukugencula indaba ningi sithole and all those things and lokhu continue after even after independence we have heard ukuthi kulabantu abathongogara uchipepo they died bafanga endlela ezingaqedakaliyo and we have got a pota case they died ngendlela ezingaqondakaliyo so it is a continuation of the same history that took place some years ago it will never stop but the only funny part of it or the unfortunate part of it ukuthi khona abantu abayibo abakhetha iZANU PF They are standing idly there. They have no support. They are looking forward to ZANU-PF when ZANU-PF is busy fighting for positions. Which means, as we speak now, the president was supposed to step down some 2-3 years ago, which he didn't because he realized there was nobody to take over because they had already started fighting for his position. Therefore, during this period from the last 3 years up to now, up to December when they took off their Congress, which means all the programs of the country will be standstill. Because now they have abandoned their offices. They are now running for the office of the president. They are running after the office of the president. They are no longer worried about doing their job as far as they were elected to do it. I'm telling you, that is one community, one key program, the government, only helps you. It's in me. I'm telling you, for the next 6 months, from now to December, let's not expect any turnaround of any structure within the government because nobody is in the office now. So I saw to enter. Because these people, they don't have progress in their mind. All what they have is to sit on that chair.
Mr. Kanye,
that is all what they are fighting for.
Mr. Kanye,
the of the electorate, they don't bother.
Mr. Kanye, can you hold on there? Dr. Matonga, are you on the line?
Yes, I am. I
guess you heard what this gentleman is saying. Can you respond immediately?
Yeah, and, well, people are entitled to their views. And I partly agree with what he said, that the issue of elections, the issue of electing members should not overshadow the issue of running the economy. But we've got a civil service that does that. So really, and we discussed that in ZANU-PF, that look, whatever we do, we have to understand that we've got people out there, we've got a country to manage, we've got an economy to manage, we've got a lot of things that needs to be done. But look, the economy has not stopped. You know, we've recently hosted the 34th SADC summit.
Mm-hmm.
Hello, are you there?
Yes.
Which was very successful, and Botswana has been appointed the vice chair, and we've honored, you know, the gallant fighters and the leaders who managed the liberation struggle selflessly, and really, so. But you know, people have got to understand whenever there's an election, these things happen. They are not new. So it's how you manage the process that matters. So whenever there's a vacancy, as regards not to Kondeswa, and the president, and it's allowed to do so. But as long as it's done within the rules and regulations of the party. So I don't see any harm in that. I don't see any harm
Dr. Matonga.
In people reminding each other of where they came from.
Mm-hmm.
Because sometimes people go overboard.
Thank you, Dr. Matonga.
Yes.
Okay, just stay on the line. We just want to quickly read one or two messages on WhatsApp. There's Rizzo who says, ZANU is no longer a party that can still rule Zimbabwe because they are all corrupt. That is why they are fighting each other. Miss Moyo says, ZANU PF ibato remakoronyera zvekuti vakada kufumurana vanotopedza gore rinouya vachingofumurana. Come election, vanobira zvavo. My Sandra, vanotivo, ZANU PF yanetsa nevatungamiri vayo, munhu mumwe chete alogara pachigaro kusvika riini. Brighton says the chickens are coming home to roost. We saw it coming. God knows, says this clearly shows that ZANU PF's days are numbered. We'll read some text in the next few minutes, but Dr. Matonga, please do stay on the line, and Mr. Mulilo, and our radio listeners, you know the drill by now. We are streaming live. Simply go to www.voazimbabwe.com. This is Blessing Zulu.
Yeah, Baba Nkosla Tubambe Konapo Kangani, Lawe Baba Patrick Ubambe Konapo. This is Kips Tube in Washington, D.C. Stay tuned.